Dynamos Yarova FC Platinum 5-3 nema penalty Mandava Stadium Nas Maskati ndokupinda ma semifinali emakundano emkombe mkuru uyu. Zvikwata zviviri izvi zvapedza mutambo uyu zviri mangange 1-1 panguva dzakatarwa dzemutambo wenhabvu. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Tanaka Shandirwa na Donald Mudadi pamwe nemurairidzi wayo Genesis Mangombe avo vari kubhotswana nechikwata chenyika chemawarriors. Chikwata chenyika ichi chiri kutamba mutambo wekuedzana masimba nemazebras ekubhotswana mumutambo wekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kwebhotswana. Dynamos yabatana neblack rhinos masemifinary mushure mekunge chipembere yarova chicken in 2-1 Muluveve Stadium muBulawayo. Munyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti vari kutarisira kuti mwaka uno vanotora mukombe wechibuku Super Cup uyo wanga uchivatedza makore akawandisa apera.
Tinosvika kufinal chaikutopedzisira tasimudza mukombe wacho nekuti uri kugara wakangotinzvenga mukombe saka gore rinotoda kutarisirwa kuti tive nerombo rakanaka.
Mutsigiri weDynamos vaHumphrey Tawa vanoti vakatopfeka nguo dzeDynamos iyo iri pamwoyo pavo.
Kana wada dzimbari unosvika pakudai pakupfeka zvese zvese kutwisa peti dzimbari as long as wakapfeka bhuruu. Aiwa dzimbari, we love dzimbari.
Black Rhinos iyo iri kuchatarika makundano eCastle Lager Premier Soccer League yapindawo masemifinari aya yarova Chicken in 2-1 izvo zvanga zvisingatarisirwe neveruzhinji. Chiri kushamisa veruzhinji ndechekuti Black Rhinos yarova maGamecocks muLuveve Stadium umo Chicken in isingaroveke zvekutamba. Mitambo yechibuku Super Cup iri kuenderera mberi mangwana apo Highlanders iri pamusha muBaba Field Stadium neCapes United. Makepekepe ayo aimbove madzimambo ekutora mikombe haasi kutamba zvakanaka zvekuti panokwanisa kushaya chinobuda zvekare muBaba Field Stadium imomo. Muteveri wemutambo wenhabvu vaShepherd Size vanoti maonero avo ndeyekuti Highlanders ndiyo ichatora mukombe wechibuku Super Cup uyu.
Ndikuona Highlanders iyo ichiwanika chikunda pamutambo iwoyo uyezve ndikuona Highlanders ichienderera mberi ichinotora chibuku Super Cup nokuti league inogona kuvhike ichitatu kuzoitora league saka paSuper Cup ipanhu vacharopedzera shungu dzavo.
Mumune mumwe mutambo mangwana Herentals iri kusangana neNgezi Platinum Stars muMandava Stadium zvekware. Chikwata chinotora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Pamusoro pezvo chinobudirira kumirira Zimbabwe makundano eCAF Confederation Cup. Zvikwata zvenyika zvave kutenderwa kutamba nevekune dzimwe nyika chitevera kudzorwa kwakaitwa Zimbabwe munhabvu yepasi rese nevaFIFA musi wa10 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.